Patipenti ya mwe paramende vatewezeri wemtugamiri wenyika makuru kotea ya urumende ne vatewezeri vao vanufanira kuzivisa paramende kana wasile kwani sikuenda kuparamende kunopindura mbunzo nechita tucheka chega asi nasi mudare mange mwine makuru kota maviri chete kwa makuru kota ne vatewezeri vao vanudarika makumana vamu denda vati akandike kutanga kuti mudare mwine ni makuru kota masho magudai uye vauza mnyoru we paramende vakene tichokuda kuti vataure ne mnyoru we dare makurukota wa Mishek Svanda kuti vanzo kuti makurukota haya ange ari kupi va mudenda vati vacha mangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko.
Let me also advise the house that this has been the worst attendance.
Gaindi kuzivisa kuti akandike kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamendi. Uye kana ndichinge ndanzwa chabva kuna mabharani weparamendi, ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko.
Sure that this is brought to the attention of His Excellency the President this afternoon.
Makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vapo mavhima navaamon murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa. Mumiriri wemutare central vainnocent Gonese vati vavasi kufara kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo Mohadi navaconstantine Chiwenga havasi kuuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende. Nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika. Mukuru wetsanano replatform for youth development vaclaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji. Vatiwo vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliamend? Uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for youth development ofunga kuti izvi zvaakuitika izvi zvaona tikwanisa kuwana tsanangudzo. Zvaakutoda kuti vamunangagwa chavo chavatipe tsanangudzo kuti zvii zviri kuitika kana tisina tsanangudzo inogutsa. Isu semazimbabwe tisu tinofanira kunge tiri recipients yeservice delivery yenyika. Tisu zve tinofanira kunge tichibvunza zvii zviri kufamba sei titakutirawo mange matanhu yekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vamasango matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hakuna NCR kusimudza musoro wechitsvo chii chitakuita sezvino tinounganira zvinhu zvemangamanga muno nezvasika se panza akatipandika vavamavatovirisa sesizama kusvika kuti aonekaa chii chikuitika vanhu vakuya pamusoro pemabhazi vari kutaura pamusoro pemabhazi mutipakenyeebhazi nekuti bhazi rachipa.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chatsi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mumiriri wenoton vatemba muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachiti vave kupedza nguva vari mimitsetse pamagaraji izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazivwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.